chakanga chanonoka kuwana malist anga asina kunge akaburitswa pane nguva asi pari zvino tiri kutotumira kuvanhu vedu vari panzvimbo dzakasiyana siyana kuti vange vachigadzirira kuti vange vachinoobserva voter registration ichange ichiitika. Chikuru chatiri kutarisira ndechekuti vanhu vakawanda vanofanira kuti vanyorese kuregista kuvhota. Tichitarisa zvekare kuti vekwamudzviti vakapinda mumazuva mashoma apfuura ayo vachipa vanhu zvitupa nemabirth certificate nemamwe madhocuments avangade kuti vabatsirikane pakuregista kuvhota, sezvo chipi chechimwe chinyururiro chatanga tiinacho paregistration blitz yakapfuura.
Saka munoona uri mukana wakadi kuvana veZimbabwe kuti vange vachikwanisa kunyoresa kuti vazovhota?
Tinoona kuti blitz iri kuuya iyi mukana mukuru wekuti vanhu vakwanise kunyoresa kuregista kuvhota. Tinotarisira kuti dziki ichapa vanhu vose mukana wakafanira wekuti vakwanise kunyoresa vazokwanisa kuwana mukana wekuvhota zvekare.
Tinoona kuti pachirongwa chekutanga chavakaparura pakanga paine vanhu vashoma vainzi vakaenda kunonyoresa kuvhota. Munoona paine kushanduka here rwendo runo?
Panogona kuita kushanduka kuti pakuti nguva yapfuura tinoona kuti pakanga paine nyaya dzekuti mvura yakanga ichinaya, vanhu vakanga vachimhanya mhanya nezvekuminda kwavo, vanhu vachiita zvinhu zvakasiyana siyana, uye vanhu vakanga vachiita zvekunyoresa vacho dzimweni dzenguva vakanga vachitadza kusvika munzvimbo dzavaifanira kunge vachisvika nenyaya yemvura, kunaya kwemvura. Saka pari zvino tinoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatirerukei kureva kuti vanhu vanogona kuwana mukana wakasunguwa kuti vakwanise kunonyoresa kuvhota. Uye chimwe chaitika ndechekuti taona kuti pane kushedzerwa kwakawanda kwaitwa munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vachikokerwa kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota. Saka togona kuona kuti izvo zvinogona kuwedzera zvekare mikana yekuti vanhu vachanyoresa panguva inei vange vaine uwandu hwakati kudarika hwenguva yapfuura. Plus yabva yaita zvekare zororo revana vezvikoro, saka nguva inei vanenge vari kudzimba dzavo. Saka tinogona kuwana zvekare mukana wakakura wekuti vechidiki vachanyoresa, kunyanya vakanga vaine zvitupa vazvisiya. Avo vakanga vasinawo zvitupa zvekare vane mukana wakawandisa wekuti vatore zvitupa vachigona kuzonyoresa zvekare kuvhota.
Chii chakakoshera kunyoresa kuvhota ikoku vabobo spoon? Nokuti vamwe vanogona kunge vachizviona sechinhu chisina kukosha.
Chakakoshera kunyoresa kuvhota chekuti chekutanga unowana mukana wekusarudza vatungamiriri kana kuti hurumende inezenge ichikutungamirirai. Chinhu chakakosha chaizvo ichocho kuti unge uine chirevo pamusoro pevanhu vanenge vachikutungamirirai kubva pahunhu mabatiro avo ebasa nezvinokwa zvavo zvavanenge vainazvo. Saka ndokukosha kwazvakaita zvinoita kuti makore mashanu matanhatu anoteera unenge uchiziva kuti nyika iri kuenda kupi uye une chekuita nekusarudzwa kwavo. Chechipiri, unenge uchiita kuti iwewe kodzero yako yaunopiwa neumbiro remutemo wenyika unge uchishandisa nemazvo. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha chaizvo kuti vagari vawane mukana wekunge vachinyoresa kuvhota, uye zvekare pachadimburwa kana kuti pachaganhurwa maconstituencies, kunyanya maconstituencies enyika yedu ari 210 vachigadzirisa zvekare yatingati delimitation. Kana muchinge musina kunyoresa kuvhota makawanda kureva kuti zeki dzimwene dzenguva ichadambura nepasipo isingaverenge kuti vanhu ivavo vanenge vari vanhu vanokwanisa kunge vachivhota. Saka kana muchinge makanyoresa kuvhota zvinoita kuti kudamburwa uku kutevedzere manhamba yevanhu vakanyoresa kuvhota. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha chaizvizvo kuti vanhu vange vachinyoresa, vanhu vasazonyunyuta kuti aiwa constitutions yadamburwa nepasiripo nepamusana pekuti manhamba anenge achiita mashoma. Saka mamwe mawadzi achakandwa mune dzimwe nzvimbo, mamwe mapolice stations achakandwa mune mamwe maconstituency anga agara asiri pamusana pekuti nhamba dzinenge dzisingaenderani. Saka chinhu chinenge chakakosha kuti vagari vanyorese kuvhota nguva ichipo.